TrendyBeats.com.
Papa Oli, streets on the beat. And the chanda kushunguru za maiva siri pasi, pasi chikuma nasi. And the chanda kushunguru za maiva siri pasi, pasi chikuma nasi. Samugora nguriri, maiva rikukwira piti. Samugora nguriri. Maiva sakwira piti. Well, well. Kwenye paiwa marindo da kawanda. Chopa ntangono baitira sheze. Joda kutenga sheze. Sishise. Kana mbondi pa baba. Mundi pefu maese. Kana mbondi pa ishe. Uchecheri nenchere sheze. Anichata kushunguru za maiva. Mundi chiva uta kutikuno. Sinu sacho sheze. Siri pasi. Kazi chikuma nasi. Andi chada kushunguru za maiva mundi chiva uta kutikuno. Sinu sacho sese siri pasi. Kazi chikuma nasi. Pindure mna matu wangu. Pindure mna matu wangu. Pindure mnyenge teru. Pindure mnyenge teru. Hendi ndo tata shangu. Kazi mwari Jehova wangu. Kire kere. Peyose kutika sangu Shaka fanira ne muri yangu Nese kupao vangwe Ibatireo vangwe Wakati tatira asitangwe Andichata kushunguru za maiva Undichiva uta kutikuno Sinu sacho sese siri pasi Kazi chikuma nasi Andichata kushunguru za maiva Undichiva uta kutikuno Sinu sacho sese siri pasi Kazi chikuma nasi Samugora nguriri, maiva rikukwira piti. Maiva sakwira piti. Kwenye paiwa marindo da kawanda. Chopa ntangono baitira sheze. Joda kutenga sheze. Sishise.
Streets on the beat. More music on trendybeats.com.